takati one day inini vamwe maona le board member echikadzi nechirume tikiti tinoona mumwe wedu sezvo iri neparamende iri mukati medambudziko. Tatanga taudzwa kunzi vasikala vari kumuti murefu. Tasvikapo isusu tikaudzwa kunzi havasi pano, vava kumasvingo prison mukati metown. Tochisvika isusu pamasvingo prison paye tokumbira kuona vasikala vanochengetedza jere racho verengi dzepasi. Vatiti havakwanisi kunge vachikurukura nesu, rega vatidedzere mukuru. Vadedza mukuru kudaro tazama kuti timutaurire kuti noti nhengo dzeparamende tari tiuyewo kuzoona vasikala. Panguva iyoyo aita kunge semunhu asvikirwa kunge ane zvamubata. Akatanga kutotiti muri wega toti maMPMDC handokutanga kutipusha kusanganisira nekutobata nhengo dzemaMPA evanhukadzi vanga varipo. So mukudaro imomomo ndomana timuti aiwa nhengo idzi nhengo dzeparamende dzari kudai kupusha. Watouya zvesimba kwandiri uchitondipushirira zvesimba ichachonditairira ndichinotevera kumashure. So ndo zvaita kuti vanhu vazongomira nekudedza mapurisa panzvimbo iyoyo. Azouya Disco nemutevedzero wake pamwe chete naofisa nechaji vanhu vavo vechidzimai vakatraya kuyananisa kunzwa kuti isi changa chatora nzvimbo. Donge tachivatsanangurira kuti ndovamirira aita zvinhu pano ndokunge vachiti chiuya aimuvhurise dhoketi kupolice station. So panguva inoneya kuti tiri kumhanyisana nenyaya dzerali nezvikuitika zvezvi tatimbotibhira timbosanga tambomhanya kurali. Tabva kurali tichaona kuti tinodira tichinge taadvaizwa nemagweta edu kuti tofamba sei nenyaya yacho yekubatwa zvisina kunaka kwakaitwa nemukuru wejeri.
Saka mazokwanisa kuvaona here vasikala?
Kwete vasikala tatosva pakutobvapo takundikana kuvaona. Tanzi isusu pane instruction inonge iripo pajere yekuti hapana vanhu vane kodzero yekunge vachimuona. Tisingazive kuti pane umwe here akaita kwacha abvumirwa bati kwaenda vanhu vakatiwo kubva makufeni nenguva yaaendazendau inini kunyange vasiri kuti mashure mangu vakundikana kuti zvekare kuti vange vachiona vasikala nekuvasira chikafu nekuvasira mashoko esimbiso.